Nyairi kwende kuti nguwa yose tati tambura nekunormalize ina situation yekuve nava Mugabe vachitungamirira nyika vachiondonga. Vanhu vanga vafara chaizvo vachizwa kuti vaMugabe vaakuzorega basa. Kanti pamwe tichitarisa kuti tichatanga kuwana masalari edu. Zvino zvavati hava kuda kuenda isu hationi chikonzero chekuti ticharamba tichitakura bhiridhingi yekutaura nyika ivo vachizvarifa renyika. Saka hatina kubasa kwatichazoenda kusvika musiku vakaziva Mugabe vabuda muofisi nyika yataka kuvakwa pasa. Nezuro patakaisa shoko takanonoka kutenderedza shoko vamwe nhengo dzedu dzinga dzisati dzaruwana. Asi zvizi vanhu vazhinji varuwana shoko kwamasikati zvichienda mberi tichitarisa kuti vanhu vanenge vamira kuenda kumabasa.
Ndevapiwa muri kukurudzira kuti vamire kuenda kumabasa?
Zvikukanya kurudzira vadzidzisi vose nekuti tine dambudziko rimwe chete rekuti masalari edu chaiwo tagara hatichato awane hatiri kushandira. Tikukurudzirawo zvevashandi vose, tikukurudzirawo zveruzhinji rweZimbabwe kuti ino yanguva yekuti timbomira zvose zvatanga tichiita timbofokasa nechinhuwani ngekuti vaMugabe vatange vaenda. Patinongodzokera kumabasa tikaita kunge zvinhu anomawo nehunobona vaMugabe vanongoramba kutenderera mberi nekuti tidzinyirira. Saka tiri kukurudzira vanhu vose veZimbabwe kuti vamire zvimwe zvinhu zvose tichizotanga kushanda kana vaMugabe vachibva kubuda muofisi.
Asi ka takanzwa nyaya yekunzi vaMugabe vasiye basa iyi ichinzi inyaya yebato reZANU PF. Saka imi mazopinda papi apa?
vaMugabe ndipurezidhendi weZimbabwe. KuZANU PF vane zvinzvimbo zvavo zvavafanana hongu ndizvozvo. Asi pavakavhoterwa muna 2013 pavanonyepa kuti vakavhoterwa muna 2013 vakatora oath of office ndipurezidhendi weZimbabwe. Isu patiri kuti vabude muhofisi hatine chero vakagara muhofisi dzavo dzeZANU PF hatinei navo. Hofisi yatoda kuti vabude hofisi yekutungamirira nyika. Nekuti vamunhu akwegura, munhu asina zvaari kuitira nyika, munhu agara ane humbavha, munhu agara ane udzvanyiriri. Saka isu tiri kuti hofisi yenyika ndo iri kutiafekta isu sevashandi, iri kuita kuti iri kutadza kufambiswa zvakanaka, iri kuita kuti ikonomi isaishande zvakanaka, iri kuita kuti tishaye masalari, iri kuita kuti vanhu vagare vachitambura, iri kuti vanhu vashaye mabasa. Ndo hofisi yatiri kuti taivasiya iyoyo.
Makazivisa here hurumende inove yakakubayirai chitupa kuti muchatora matanho iyo atichinzwa kuti mutemo unoti munofanira kuzivisa kwemasondo maviri kana 14 days?
Hakuna zvinhu zvakadaro panguva ino yekuti tasvikapa maextraordinary circumstances anoda maextraordinary intervention. Izvezvi kutaura kwatiri kuita kuozvo chatakangokwanisa kuita kuvazivisa negwaro ratakaendesa kumahofisi kwavo makusenano. Kuti ndo zvatovepo ndo zvatiri kuita. Hurumende ino hurumende tichema nayo kuti yatadza kutungamirira nyika ino. Kuvazivisa kana kusavazivisa hatisi chiri chinhu nekuti tinoda kuti hurumende iyi itombomira ikonsatiwe pasa tive nehurumende kwayo.